chinonzi Mopati of the Maintenance of Peace and Order. Ndo chimutemo chakaora chitori worse than mutemo weposa kana kuti Loma Law and Order Maintenance Act. Mukatarisa chekutanga chinotobvisa dzimwe nzvimbo. Pane dzimwe nzvimbo dzekutonza mutoita mademonstration. Vanozi Harare Africa Unity Square inotonza haibvunzi kuita demonstration because iri padhuze neparliament. Kupe kurotomoka ikoko. Inotaura zvezvakare chimutemo ichochechi kuti mapurisa akunzi kana pashata daidzai masoja. Saka the militarization of policing in Zimbabwe, we don't want that. Only mapurisa ndoanoita basa rechipurisa rekuchengeta mutemo. Izvo kuda kupa excuse kuti vanhu vaurayani, hatibvumirani nazvo izvi. Chechitatu, munhu wese akunzi famba nechitupa, ukaonekwa usina chitupa, imhosva kutadzoka munguva yana Rhodesia, nguva yana Southern Rhodesia. Chechina chinonyanyonetsa pamutemo, mutemo uyu uri kuconcentrata on law and order, whereas chinofanira kunge chichicelebratewa chichiprotectwa ikodzero yemunhu yekudemonstrata nekuratidzira nekufamba iri musection 59. So the whole mutemo wemopa chinhu chakaora.
Asi munokwanisa here kuti pavandudzwe zvinhu apa sezvo muri vashoma mudare reparamende kudai?
Mukoma Blessing tinoruma, muri kuona marumira tiri kuita kupublic accounts committee uku. Ushoma huna basa, uwanda huna basa. Chakakosha is how effective are you? The public accounts committee has demonstrated that style. Rovana nila mwenye zinara. Mawona kwa kuri zainuwa maboda chingwa chingwa. Mishawana mama report, akichapa ma report. Eku minister of finance, ma report over a reserve bank. So kuwanda, hakuna kuwanda. Makawana zoteka ita mswa 21, tisirwisa a budget. Chaka zorara kuma mswa 22 December, tisirwisa a budget. Kabisa zvakawanda zvaisadiwa nevanhu. So kuwanda kusiriko kunoita count. What counts is the excellence of ideas, and MDC to the excellency of ideas.